Vachiparura urongo hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi ndechekuti foreign currency inofanira kunzi titsvage nemaziso matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva kugold, kubva kutobacco, cotton neplatinum nezvakadaro zvese. Ndo vanhu vose vamabhizinesimeni vese vagoshanda kuti vaunze foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka. Zimbabwe tiritoga, we are by ourselves. Nekuti iko zvino munoziva tese kuti tiri panonzi international isolation. Saka tiri isolation, we don't need to isolate ourselves further by doing nothing. So tiri hangashandi. Taisa mari dzakawanda dzirimo dzema businessmen or dzema businesses ariko exporter, youth in the empowerment fund, women empowerment fund, tutaya futi ne tourism fund, tanya ma people with disability mari dzirimo kuti vanhu we hande tiogo shanda nyika yeZimbabwe ibudirire. Increase the production, sa importa zvisamusoro, togo shanda zvakanaka sema Zimbabwe, pamwe chete takabatana nyika yeZimbabwe inosimuka zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga, zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhank. Uchinga watengesa zvinhu zvako secompany, sebusinessman, unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mose mari mubhank, kuita kuti mari icirculate musystem. Iko zvino pane zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank, as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kuiswa mumabhank, asi iko zvino izvi tiri kutotumwa kuti mari yedu haisi kupinda mumabhank zvakanaka. Saka tiri kukurudzirai mabhizinesimeni vese kuti vaise mari mumabhenki kuti amwe anhu vaonochi mari zvakanaka.
Asi mumwe muzvinabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha, vaHebert Saurombe, vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako, zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimusi hatisikuendesa mari kumabhanga, nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kutozonoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze, iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendesa mari mumabhengi, uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi, iri kutora mazuva akanyanyisa. Izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba, nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond, ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika, vachiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vachiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga, asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vavanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga. Vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Zvichakadai, vamangunjwa vati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvishanu kubva muzana gore rinouya, uye vati vachasimbaradza nyaya yekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti zvayo kunze kwenyika kuitira kuti ikwanise kupiwa zvikwereti nemasangano anokweretesa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.